Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dzinokurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwematanga navakuda kwashe Tagwirei. Munyori mukuru musangano revashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti munyori wehurumende anoona nezvemari vaGeorge Gwematanga vakakanganisa zvikuru kutambira mari nezvipo zvinodhura kubva kuna muzvina bhizimisi vakuda kwashe Tagwirei. Kuti vapemberere zuva rekuzvarwa kwavo, vaGwematanga vanonzi vakapiwa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica pamusoro pendege yekuvaendesa kuUnited Kingdom kunoona mutambo wenhabvu. Nyanzvi mune zvemitemo Advocate Tabani Mpofu vaudza Studio 7 kuti mubati wehomwe yehurumende afanirwa kutambira mari inobva kumunhu ari kupomerwa mhosva dzeuori.
Aiwaka uhu ndo hwatinoti humba pahupedzisira. Mamiriro anoita nyaya ndeyekuti vaTagwirei vanoshanda pamwe chete navaGwematanga. VaGwematanga ndiro gurukota rehurumende rinosaina pose panotorwa mari navaTagwirei. VaTagwirei vanoita mabhizinisi mazhinji chaizvo nehurumende, bhizinisi ramafuta, vanoita bhizinisi rezvekucherwa-cherwa, mabhizinisi ezvekurima, iko zvino ndo vakabata kunyange kumazuko uku, kunyange kwepawa vanenge varikuwo zvakare. Saka mari yavo yose inobva kuhurumende. Gurukota rehurumende rinoita kuti vawane mari ndevaGwematanga. VaGwematanga vakasasaina vaTagwirei havawane mari. Uyezve vaGwematanga vane simba rekuti vataure kuti vari kusaina mari dzakawanda zvakadii.
Hazvigoni here kuti madzisawira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Ukaona vaTagwirei vachipa vaGwematanga chipo chakakura zvakadaro, izvi hazvidikanwi pamutemo, hazvibvumirwe pamutemo. Ndiyo yatinoti bribery pamutemo. Bribery ino yakaviri. Unogona kutobribe pane zvinhu zvawatoitirwa kare, wotobribe. Kana kuti unogona kubribe pane zvinhu zvichazoitika kumberi, wogara wakatobribe.
Hazvigoni here kuti madzisawira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Vanozviziva vanhu vemuZimbabwe kuti ivo zvino taka pachinetsa nyaya yekuti vaTagwirei vari kuwana mari yakawanda inobva kuhurumende. Mari yachona haina kumira zvakanaka. Kana vakazowanikwa vachipa mari yakawanda zvakadai, izvi hazviiti, hazvibvumirwe pamutemo. Pamutemo tinoti panenge patoparwa mhosva yakakura chaizvo.
Muchuchusi mukuru vakumbira ihodzi vakazivisa nezviro kuti hofisi yavo icharamba kuti vanopomerwa mhosva dzekusafambisa mari dzekunze zvisiri pamutemo neavo vanopomerwa mhosva dzekukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Munotii nazvo izvi Advocate Mpofu?
Nyaya dzitoda kuti titarise paviri. Chekutanga, kana munhu achisungwa anonzi nemutemo haasati ava nemhosva, achiri kungopomerwa mhosva. Saka nekuda kwaizvozvo tinokurudzira vahodzi kuti kana munhu achinge asungwa asati abatwa nemhosva, aiwazve ngaapiwe hake bheyo, ngaatongwe hake achibva kumba. Uyezve mapurisa ngaasangoita zvekungosunga-sunga vanhu vasati vapedza kufeya-feya nyaya. Ngaatange vafeya-feya nyaya vapedza vozosunga vanhu. Chechipiri chatinoda kutaura pamusoro penyaya iyi yataurwa navamuchuchisi vahodzi ndeyekuti muZimbabwe iko zvino tine atinoti the weaponization of the law, mtemo paunotorwa obva waitwa mbuma inoshandiswa nehurumende kurova nekurakasha avo vaisingawirirane nayo. Zvino kana vanhu vakatanga kunyima bheu nenzira idzodzo izvo, zvinobva zvaita kuti mutemo uchigona kushandisika semboma urakashe vanhu. Izvozvo hazvizoiti zvakanaka. Satokurudzira vaudzi kuti kana munhu asati abatwa nemhosva aiwa ngaapiwe hake zvebheu rake, kana achinge apiwa bheu otongwa, akazobatwa nemhosva onanga ake kuchikurupi kwake.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo, Advocate Tabani Mpofu, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mabaza, vakatiudza kuti kana mutsigiri weZANU-PF akapara mhosva, hazvirevi kuti imhosva yeZANU-PF. Dr. Mabaza vati nyaya iyi inonyadzisa zvikuru, vachiti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakadzama.
Nyaya iri kutaurwa pamusoro pavagomatanga navatagwirei inyaya inosiririsa kuruzhinji rweZimbabwe. Havasi kuita izvo vakamirira musangano weZANU-PF, ende havasi kuita izvo vakamirira hurumende. Vakaita izvo pachezvavo sevanhu veZimbabwe vairi vasangana pamutambo, mutambo wavo usine nehurumende. Asi zvakadaro hazvo zvinonyanya kusuwisa kuti vagwamatanga ndiye mubati wehomwe, kana kuti munyori mukuru webati wehomwe yehurumende nenyika yeZimbabwe, kuratidzira kuti vane mari yakawandisa pasi munyika yese, nekuita mutambo wekupfachura upfumi nekudaidza vaibi vedzimwe nyika isine vaibi vedu nekuvabhadhara kanopetwa kupfuura kashanu. Zvinonyadzisa munyika yakabatwa nemasanctions, nenyika ine zvirango zvakatemerwa, nevanhu vari kuchema nekugwesha nenzara nekuda kuti zvibatane nekushinga kuti nyika ienderere mberi. Varume vairava vanyadzisa, vanongedza kushama kwamai pane vaenzi. Vanoda kuti vambongororwa vagonyatsotaurwa navo zvakanaka.
Sei kupana kwavo zvipo kuri kukonzera mutauro zvakadai?
Uyu huori asi hausi huori webato neZANU-PF. Sekutaura kwandaiita, ZANU-PF haina chekuita nenyaya iyi. Vanhu vakangodaidzwa hama dzavo nemashamwari avo vanoita navo mabhizinesi. Saka mukatarisa ipapapa pane nhubu naradada nongedza mai nechombo dzevanhu vanenge vaakuti mabasa eZANU-PF. Apa tonangana navagwamatanga, tonangana navatagwirei, hazvinei ZANU-PF.
Dr. Mabaza, chii chinofanirwa kuitwa nenyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi, inini ndinoona kuti mutungamiri wenyika anofanirwa kudaidza vairava ogara navo pasi. Vagwamatanga vanodaidzwa semunyori mukuru mubazi rezvemari vagotsi vatsanangure, nekuti pane zvakawanda zvinoratidzika kuti hazvina kumira zvakanaka mukutaura kwavo kwavanga vari kuita. Chekutanga ndechekuti ivo vanoti iwo vakawana mari pavanga vari kuBarclays Bank. Matsamba nenhau dziripo dziri kutaura kuti vakangopiwa mari inoita iyo $234,000 2017. Iyoyi mari iyi hatizi kuziva kuti vakazoisa pai payakabva yabereka kuti vaite mamiriyoni akawanda. Uyezve kune kututsumwa nekunyunyuta kuri kubva muvanhu vakasiyana siyana kuti vagwamatanga vari kupiwa mari ma 10% nevanhu vanenge vaita kuti vabhadharwe mari dzavo nekukasika. Izvi tinoziva kuti vatagwirei vanoitira basa hurumende vachibhadharwa, ende anobhadhara mabasa aya ndavagwamatanga. Saka kuzoona munhu apiwa tenda nehurumende ari kubhadharwa newe akuya kupati yako okupa zviuru makumi mashanu zvemadhora nekukupa ndege yekuenda kungonoona mutambo webhora, apa tine zvikoro zvisina marata, tine zvembuya zviri kufa nenzara, tine vanhu vakutadza kukwira mabhazi vakutadza kutenga peturu, tine mhuri dziri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana, tine mishonga muzvipatara hatina nekuti tikuti takatemerwa zvirango. Zvinonyadzisa. Saka tinoda kuti hurumende iwane chekuita, ibate vakurava.
vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Simba Mavaza vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari achisi kupa kuti mitengo iderere. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangulya vari kutarisirwa svondo rino kuita hurukuro nevemabhizimisi nenyaya dzekudhura kwoita zvunhu. Vemabhizimisi vakawanda vanoti havana chekuita kunze kwekukwidza mitengo nekuti vari kuwana mari yekuhodha yekunze pamusika wemukoto ichidhura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Iyo zvino muno muZimbabwe hatina price control. Saka hurumende haisi kupindira panyaya yemutengo. Mutengo painokwira. Hurumende haipindiri kuti maprices kana kuti mitengo idzike. Hazvisati zvaitika izvozvo.
Sema onerenyu chii chiri kupa kuti pasatorwe matano? Nekuti tiri kunzwa governor weReserve Bank dzimwe nguva tombonzwawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, tombonzwawo muchuchisi mukuru wehurumende vachitivo vose vari kukwidza zvinhu kana kutenga nekutengesa mari pamusika vachasungwa vorangwa zvakaomara.
Hapana polisi yehurumende yakadaro iyo zvino. Saka pakwira kwakaitika mutengo nguva yafura kana kuti mazuva afura zvinenge zvakadaro, hapana machanges akazoitika. Even hurumende yakamboita zvokusunga vaya vanotengesa mari, asi hapana munhu akasungirwa kuti akwidza mutengo. Hatisati tasangana nazvo iyo zvino.
Saka zvose zviri kutaurwa nehurumende nekuvhundisira kwairi kuita uku kungorova bembera pasina chiri kuita.
Vemabhizimisi vari kungoendera pamberi vachikwidza mitengo yezvinhu pavanenge vachida. Hapana mutemo unovarambidza iyo zvino kuti vakwidze maprices. Masalaries evanhu ndivo chete ari kusarira kumashure. Kukwira kuri kuitika mutengo yezvino zviri kukonzeresa kuti vashandi vasangane nedambudziko rokuti mari yavanotambira ndiyo inenge isingakwani. Asi hapana zviri kuitwa nehurumende kuona kuti vashandi vanovatsirikana.
Zvino kana muchiti vemabhizimisi vari kuwedzera mitengo yezvinhu neko hurumende isina zvairi kuita, mushandi anosara ari papi chaizvo? Chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko irori?
Saka vanomirira vashandi matrade unions ndivo vane basa rokunekosheta iyo zvino kuona kuti vashandi vangawana here mari inovakwanira.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane 31, 4637. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vapa zviuru zana ne31 nechimwe nemazana manomwe ane 66,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru zana ne61,600. 3,000,000 171,698. Vabaiwa nomba zosembiri vave mamilioni maviri nezviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri nevana 2,409,204. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Dombo tarisa zirimu mapepa nao anasi. News de rinoti kwa kaitika mirushonga nezuro, mapurisa akakanda uchi hunokachikiza pa msangano we Zanu PF we Provincial Coordinating Committee mushure mukuratidzira kwa kaitwa nevamwe vatsigiri webato iri vaida kuti sachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro vabviswe pachigaro. Munews Day makare mune nyaya inoti mutungamiri wenyika ari kukurudzirwa kuti vasarega nyaya yemhosva dziri kupomerwa vaimbova gurukota rezveutano vaObadiah Moyo ichirova. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuUnited Kingdom Robert Chapman nevamwe vake vanoti vamunangagwa vanofanirwa kuvhura nyaya iyi zvakare vachiti panofanirwa kuve nemuchuchusi akazvimirira. Kuroneko rinoti vanhu vari kuchera jecha zvisiri pamutemo nekutema miti vasina mvumo vari kukanganisa guta reBulawayo iro rinonzi rine mapurisa mashanu anochengetedza nzvimbo idzi. Ipo pachidiwa mapurisa anochengetedza guta makumi manomwe nevana. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka pastudio 7 ndinomukumutsai murufaro pastudio 7 vashamarire vose. Ini ndirotora nenyaya yeZimbabwe. Zimbabwe ndedi isusu vana vayo. Zimbabwe ravabheka vese totoziva kuti Zimbabwe haina president. Zviri nani vanotiswe kuti chinonga nongeswa zvine muromo nedabwe ZANU-PF zvisangano zvisina pfungwa. ZANU-PF varume vane utsinyi. Munodaro sei kuvarume imini muchachema chete.
Zimbabwe ine chinhu hwani chinonetsa chekuti munofoswa kunzi taurai kuti nyika yedu inyika yerunyararo. Taurai kuti nyika yedu inyika yakanaka. Nyika yakanaka here kana vanhu vachikandira vana mategazi mota, vana vachifenda, vane mimba vachitambudzika. Moti kutambura kunonzi hakuzi kutambura kuti munonzi ngotaurai kuti takagarika. Hakuna, hatina mbogarika muZimbabwe. Hatina kugarika. Vakagarika ndo ivo vari kumusoro ikoko vanotonga, vanowana zvose, vanoitirwa zvose. Ndo vakagarika, noti isu hatina kumbogarika zvachese, inhamo yoga yoga. Dai vanhu matinzwirawo nyasha, zvimwe zvinuka, itaiwo kuti vanhu vafare, kwete kufadza imi ikoko kumusoro vakuru. Fadzai nyika, fadzai vanhu. Kutaura toda kuvhota, toda kudini, kuzama kuti isu vanhu tifare. Hatinei nekufadza nyika, ine kufadza imi.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7 raramukoma blessing vanatananoka wanje vana sister mavhe ndinodawo kumbokubvunzawo vanhu vestudio 7 tinoziva news dzinombotaugwawo zvemasports imi mamuchambotauri kana tingonzwa kuti mabhora akafamba sei zviri kufamba sei inongova zii isu tinoda kunzwa zvemasports isu zvemapolitics tanzwa nazve.
Ndini Boto wedu wei muiterewo zvichemo zvangu ndanzwa nekupa zvichemo zvangu deuta store action studio 7 mune fevha mimi muda kuteerera vamwano musiyawo isu zvedu zvaro zvemuno Zimbabwe.
Makadii vanamukoma Jonga, tinokutendai nechirongo chamunotiparurira chestudio 7. Ini ndinoitwa Trusty Sinyani ndiri Cape Town. Mamiriro aita zvinhu muZimbabwe hatifadzi. Tiri kutambura isu vana veZimbabwe tiri kuno kuSouth Africa. Hakusi kuda kuuya kwedu kuSouth Africa. Tinouya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka kuti tikwanise kubetserana nemhuri nehama zvichikonzerwa nemutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa Vamunanga kwa devari vamwe. Vano isana nechituna. Mushakavu Robert Mugabe. Kuda kumuchera kuisa kuhirosi eka. Kuta sekuti munu we zinza ravo. Ngawa siyane sirisi zinza ravo. Ngawa risane nenyika. Zimbabwe isina mtunga miri. Kutenda isongo.
Koma wandena na mkoma blessing verenga iwo ma audio madzimai kakawandisa tichitumira ma audios asa hasendewi haverengiwi ndiri mutereri wa studio 7 tinotorera almost every day itaiwo kuti madzimai ahweko achitaura kuchema kwavo ndatenda muwane zuva rakanaka mese vabati ve studio 7 tinokudai zvisingaiti
mukasi ku vashamara ve studio 7
I am going to go to the studio. Imi mune numbers kana kuziva kwa makaita kuti ava ndeve zvanopfa muvhuri maudio avo avo vanovhota avo vari ku diaspora vachivhota nepafoni todongoziva kuti MDC kuvhota kwavo kutaura pa studio 7 ndo sekuhwina kwavo pa studio 7 saizvozvo ndinokutenda irambai makaitsi we studio 7 chirambai makatsigira iwa wano vota wari kudiaspora mchufura maudio yavo sekuti ndo mavoti avo ndakutenda izvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne studio 7. Isu atina kwatakarerekera kumutereri ataura nezvemitambo. Inga tinokuunzirai nhau dzemitambo 1 mukoma. Kune uyo mutereri ati tinosarudza maaudio yavatsigiri veMDC tichisiya evezanupf aiwa ayo manyepo mukoma. Hatinei nebato rinotsigirwa nevatereri vanotumira maaudio kustudio 7. Ndizvo zvimwe chete neamai vanoti hatibudisi maaudio anobva kumadzimai. Kangani naye vatereri tichikukurudzirai madzimai nevatsigiri vezanupf kuti tumiraiwo maaudio enyu tikunzwei. Tumirai manzu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi mwita moyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawandisa. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Nasi muAmerica izuva rezororo rekurangarira Christopher Columbus uyo anoonekwa semunhu akawana nyika yeAmerica. Izvi zvinokwikwidzwa nevamwe vachiti Columbus haana chaakatanga kuwana sezvo nyika ino yange izere vagari vayo. Kubva mumakore okuma 1990 matunhu mazhinji muAmerica akatanga kushedza zuva iri nezita rekuti Indigenous People's Day vakarega kushandisa zita rekuti Columbus Day sezvo vazhinji vakange vave kuti Columbus akashungurudza vagari vemuAmerica uye akavadzvanyirira. Tabata vanongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano tikatanga nekuvabvunza kuti sei zuva reColumbus Day rine mutauro muAmerica.
Zuva reColumbus Day rine mutauro muno muAmerica kunyanya muzvizvarwa zvemuno avo anonzi maIndians, American Indians or Native Americans, pakuti ivo vanoti Columbus uyo anoonekwa neruzhinji rwechichena sekuti munhu wakaita discover America, asi zvizvarwa zvemuno chaizvo zvinoti aiwa Ivo sevano vakanga vari pokare kuuya kwa Columbus kwakatouya noudzvanyiriri uchikanganisa magariro avaiita. Saka apa ndio pane norohondo ye Columbus Day kuti sei ichiye ino kwikwidzana nevamwe vanhu.
Ko zuva rekucherechedza vanhu vechiIndia muAmerica kana kuti Indigenous People's Day rakatanga sei?
Iro zuva rekucherechedzwa kwevanhu vechiIndia muAmerica iro rinozikanwa nokuti Indigenous People's Day. Rakatanga iro paka vane kucherechedzwa mu state ye South Dakota. Kustate uku kuno vandu kwakawanda ma Native Americans. Saka ndo vakatanga state ndo yakatanga kucherechedza zuva iri. Kune mamwewo ma states akazojoinira kuti vave vano recognize vano celebrate zuva iri vachiremekedza zvizvarwa zvomuno ma Native Americans.
Iro zuva reIndigenous People's Day pane zvarinopindudza here? Pane zvarakapindudza here?
Kucherechedzwa kwezuva iri kunoita izvo kuti pave nekujekesera vana kunyanya vechidiki maererano neizvozvo zvekukanganiswa kwaiitwa ma American Indians nekuuya kwakaita vana Columbus pakuti zvinokwanisa kuvajekesera kuti culture yakachinjwa sei uye kuti vave nechokwadi chokuti kuuya kwana Columbus hakungova kuno kwakanga kwakanaka asi kuti kwakatoparadza nekukanganisa maIndians maererano nemagariro avo netsika dzavo. Saka history inenge ichida kuti ive inobudiswa pachena vana vagokura vachiziva vacho vechiIndian vakwanise kunge vachidzidziswa history yavo neavo vamwe vemunowo vazo vane zvizvarwa zvakange zvakarerekera kurudzi ruchichena kuti vanzwisise kuti ma Native Americans nzvimbo yavo muhistory yeAmerica yakamira sei.
Pane vakaedza kuramba kuti zuva iri rive rekucherechedza vechiIndia muAmerica here uye vaiti
hungu kucherechedzwa kwezuva rema Native Americans Indigenous People's Day kune vamwe vakange vachiramba vachiratidza kuti vanga vasingafari nechiitiko ichi.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dziri kukurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwamatanga navakuda kwashe Tagwirei. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikopaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.